Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 6, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno, vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogramu ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi programu yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kunogarawo miti nekucleanawo kune kumwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAppworth sezvavanga vakaronga, sezvo mapurisa afumira kuzara mumusha uyu. Ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muurongwa hwavo hwekutsvaira kwagutu. Guta remutare royambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro nemazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weAppworth sezvavanga vakaronga, sezvo mapurisa afumira kuzara panzvimbo iyi. Asi nhengo dzeMDC dzakwanisa kutsvaira muAppworth makare muchirongwa chekuchenesa maguta chavari kudaidza kuti tsvaira Zimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira tipunde.
Tsvaira Zimbabwe, tsvaira tipunde. Tsvaira Zimbabwe, tsvaira tipunde.
Vachamisa avo vanga vachifanira kutsvaira pamwe chete nenhengo dzebato ravo pamwe nekuzodyara miti pane chimwe chikoro muAppworth vanonzi vatadza kuuya sezvo mapurisa anga aine zvombo achinzi afumobata jongwe muromo ndokusosera panga pachida kudyarwa miti navachamisa. Munyori mukuru muMDC vaCharlton Wende vaudza vatori venhau kuti kuzadzwa kwaitwa mapurisa muAppworth ndiko kwaita kuti vachamisa vasauye pachiitiko ichi.
So sekuona kwamaita mapurisa pavangonzwa kuti President Chamisa vachange vachiuya kuno, vabva vaunza mapurisa akawanda zvikuru atadzisa vanhu kuti vauye paprogramu ine. But sekuona kwamaita vanhu vedu vabuda neuwandu hwavo, but iyi programu yatiri kuita nyika yese. So zvataona kuno kwaitawo mapurisa vachamisa vabva vaendawo kunodyarawo miti nekucleanawo kune kumwe nzvimbo. Saka tiri kukurudzira mamembers edu MDC kwese kwese kwaari kuti vabate mabhurumu, vabate mutsvairo, vachenese Zimbabwe.
Sachigaro weAppworth Local Board vabatanai masunda vatsinhirawo zvataurwa navahwende. Motokari dzemapurisa anga aine zvombo dzaswerawo dzichitenderera muAppworth, uye mapurisa epaAppworth Police Station atichitaure nevakuru vavo kuHarare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tigovafonera asi pataenda pamhepo tanga tisatakwanisa kutaura navo. Vahwende vaudza vanhu vanga vachitsvaira muAppworth ava kuti bato ravo rinotarisira kuti makanzuro ose aite basa ravo nemazvo sezvo makanzuro ebato ravo ari wakasarudzwa neveruzhinji.
Batora kuti muzive kuti gore rino igore rekusunungura.
Amen.
Hatigone kuti vanhu vakavhota, isusu tiri vanhu veMDC torega kuti vhoti yevanhu isakaunti. Tikuzwanana saka inofanira kukaunta makansels medu muchiitwa service delivery. Tora kuti mvura ike ichisvika kudzimba. Because atidi kuti makansels aiuze excuse yana munanga handitika ngavatsvage nzira dzekuti vanhu vawane mvura mudzimba. Ngavatsvage nzira dzekuti zvavanogona kuita mabasa achikiretwa ite council level handitika mayouth edu achipinda achipinda mabasa. Isu kumusoro tichigadzirisa kuti voti yenyu yoita sei, yokaunda sei. Saka tinenge takatarisa kumacouncils kuti service delivery kuma councils atidi excuse anika nika yakashata but kana wapinda mu office uchiziva kuti ndo zviripo shanda.
Asi vamasunda vatikanzuro yavo iri kutadza kutakura marara sezvo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa nyore uye vagari vazhinji vemuEpworth vari kutadza kubhadhara mitero yavo kukanzuro kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Mumwe mugari wemuEpworth vajelous Jacob vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vazhinji vavo vasina mari yekubhadhara mitero kukanzuro kuti igokwanisa kuchenesa nharaunda yavo zvinhu zvakaita sekutsvaira hazvidi mari kuti zviitwe.
Vamwacho ndivo vanoti vakarasa kana maprotector plaza vashandisa vanhu vatozonawo chinhonga vachitambisa. Saka isusu tikuti tikabvisa mararaya zvinotibatsira kune vana vatina vadiki kuti pazvirwira vakwanise kubatana nazvo. Plus mvura chadzidzo kana dzikanaya tona dzimwe mvura dzinenge dzaakukokora mararaya akupinda mukati medzimba dzatinogara dzimwe mvura dzidzo dzinozoshandiswa nevanhu saka zviri kukonzera urwere. Sationa marara tikakwanisa kumatsvaira nzvimbo yedu tikaigadzira ikagara yakachena zvinotibatsira isusu seAirport.
MDC inoti kubva zvino zvichienda mberi nhengo dzayo dzichange dzichitsvaira munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yose chishanu chekutanga kwemwedzi woga woga senzira yekuti nyika igare yakashambidzika. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya vati nhengo dzebato ravo dzinofanira kushandisa mikana yekuungana uku kuita zvinhu zvinoita kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo vabve mumasimba eutongi zvinosanganisira kuratidzira. Asi mutauriri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti zvose zvichaitwa neMDC zvinofanira kunge zviri zvinhu zviri pamurau vachiti vanochengetedza mutemo havazoregedze kuita basa ravo kana mutemo wenyika uchityorwa. Nekune rumwe rutivi vaMnangagwa vakati hurumende yavo haisi kuzoregedza veruzhinji vachiratidzira zvine mhirizhonga zvinoita kuti vanhu vafe uye vamwe varasikirwe nemidziyo yavo sezvakaitika gore rapera apo nhengo dzeMDC dzisi dzanga dziri muEpworth dzichitsvaira vaMnangagwa vanga vachitungamirawo kutsvaira panzvimbo yemabhizimusi yemupandawana kwaGutu. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kutinzwe mafambiro aita zvinhu kwaGutu kwakare mumashoko avaisa padande mutande ravo reTwitter. Munyori mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vaMnangagwa vatambirwa zvine mutsindo nevatsigiri vavo kwaGutu. VaMnangagwa vane urongwa hwokuchenesa nzvimbo munyika hwavanoita chishanu chekuta nga mwedzi wega wega. Dunhu remasvingo reZANU PF rinonzira kurudzira kuti zvirango zvakatemerwa mutungamiriri waro nevamwe vavo muZANU PF nehurumende yeAmerica zvibviswe. America yakawedzera zvirango izvi kwerimwe gore ichiti vatungamiriri veZimbabwe ava vagadzirise maitiro avo munyaya dzekodzero dzevanhu, kuremekedzwa kwemitemo yenyika pamwe nekupedza huori. Zvirango izvi zvichaongororwa zvakare mwedzi uno gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Thomas chiri pasi.
Guta remutare riri kuyambira vagari kuti riri kutadza kuita basa raro nemazvo nepamusana pekushaya mafuta edzimotokari. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Kanzuru yemutare yakazivisa vagari kuburikidza negwaro rayakanyora ichiti ichambomira mabasa ekutakurwa kwemarara kudzimara yawana mafuta edzimotokari. Mutauriri weguta remutare vaSpren Mutiwi vanoti sekuomerwa kwakaita nyika yose nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kanzuru yemutare iri parumhanhanzombewo zvekuti mabasa ayo ose anoda motokari ambosendekwa.
Gore mafuta riri rakatarisana nenyika rakonzera kuti seguta remutare tinge tichitadza kutora matano ekutakura marara pamwe chete nekuenda kunogadzirisa pombi dzine dzesuwa pamwe chete nepombi dzinenge dzabvajuka dzemvura. Pari zvino kutaura kwatiri kuita motikari dzedu dzeservice delivery hadzisi kukwanisa kufamba nekuti hapana mafuta ekuti dzinge dzichiita basa irero, zvichireva kuti basa zhinji ratinofanira kunge tichiita sekanzuro pari zvino tatadza kuti tiriite nedambudziko rekushomeka kwemafuta.
VaMutuyi vanoti vagari vasarasara semarara kunyange pasina anouya kuzoatakura mumisha inogara veruzhinji.
Nharaunda dzedu dzinge dzakachena. Vanhu tinokurudzira kuti vasarasa marara pese pese, asi kuti vamirire kuti patinenge tazowana mafuta motikari dzedu dzava kufamba tizenge tichitakura nemwero. ndingati ndoda mbudziko rawira kanzu reguta remutare.
Asi vagari vemuguta remutare vari kudya marasha vachiti kanzuru yavo inofanirwa kuona zvekuita nedambudziko rayakatarisana naro. Mumwe mugari wemumusha wehobhouse vaAndrew Gatawa vanoti kanzuru yava kuisa hutano hwevagari panguva yakaoma.
Zvinhu zvatingatotiomerawo pasituation yakatikuzanzwananzwa vakabudisa mukanzuro. Asi ayo mabhino atisapozve ngachiti kutakurwa nguva nenguva kutirira hutano hwevanhu. Vana muziva tsvino kana nguva chengete tsvina pamba. Zvinhu zvinofanira kunge zvichitakurwa regularly on daily basis kana zvinzi Friday. Handioni senge pazvinhu zvakashata izvo saka yei. Vane vadotiomesera.
Mumwe mugari wemuguta remutare vaAndrew Kaiya vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti kanzuru yavo yawaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti marara agare achitakurwa.
Kuti mabhini kana sekwanisa kutakura mabhini ngavatore ningirini iyo vachiti hawana fiyo. Sazvo kuti ngwangudzure USA yacho yese ingoshande bhoza hapana kwatinokwanisa kuisa chii. Mabhini achitini chimarasirepi ndozvinokonzesa zvirwere zvakawanda ende zvine zvirwere zvakaitongwa nacorona virus izvi. Saka mabhini tikagara takaunganidza futi idambudziko futi ngavangobvumire maus achoita se ashande zvirizvo kana kuti government ngaiprovide ningirini fiyo yacho kune vekanzuro sezvakungoita kumazupwe ikoko. I think ndo pfungwa ingati ngashandire.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti kushayikwa kwemvura yakachena pamwe nekusatakurwa kwemarara kunoita kuti zvirwere zvikuru zvemanyoka zviputike munzvimbo dzinogara veruzhinji. Mamwe maguta akaita seGweru neBulawayo anonzi akatarisanawo nedambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari zvoisa upenyu hwevagari vakawanda munjodzi yezvirwere zvinokonzerwa neutsvina munharaunda dzavanogara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kufara nedanho rarinoti riri kutorwa nehurumende rekumanikidza varayiridzi kunyora mafomu arinoti ari kuda kushandiswa mukubata mari dzekufambisa zvitoro zvemauto kana kuti magarrison shops inove 2.5%. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti vakuru vezvikoro zvikuru vari mudunhu remasvingo vari kumanikidza varayiridzi kuzadzisa mafomu aya. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezvedzidzo mudunhu remasvingo vaZedius Chitiga sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Zhou pamusoro penyaya iyi.
Hongu muzvikoro varayiridzi vari kumanikidza nevakuru vezvikoro kuti vafile mafomu. Mamwe mafomu achona anonzi filai mafomu aya kuti tozokupai inonzi zenda namba mokwanisa kuzotenga zvinhu zvinenge zvakachipa zvinenge zvichitengeswa kumagarrison shops. Vamwe zvavanonzi filai mafomu mokwanisa kuti mozowanawo mavhocha ayo akawanikwa namamwe departments emugovernment asina kuwanikwa navarayiridzi. Bati chikuru chinotinetsa isusu sangano romiri yavarayiridzi ndeyekuti vakapiwa mavhochas ekuti vanotenga zvinhu hapana vakambobviniswa mafomu. Vending yakatobhaniwa neministry of education kuti varayiridzi vasawanikwa vachiita vending. Saka hationi sokuti either mavhochas kana kuti zvekuti tozokupa vendor number zvinhu zvine mandoro kwati.
Saka imi muri kufunga kuti mafomu aya angava nechekuita nenyaya iyi?
Isu tiri kufunga kuti mafomu aya ane chekuita ne 2.5% iyo inoda kushandisa kuti inge ichitenga zvinhu zvinoenda mumagarrison shops anozobatsira masoja, mapurisa, maCIO nevekuprison service. Hurumende yakaita sokuti zviri voluntary. Ndo zvatiri kuona sokuti vari kunyebera varayiridzi kuti anenge asaina mafomu tete aya anozoona pasalary pake pava kubvisa 2.5 zvonzo wakasina mafomu ega.
Iwo mafomu ari kunziva nyora yava Joe asi kuratidza here kuti izvi zvaari kutaura nezvazvo.
Ana zvaanotaura kuti ndezvei, anoda kuti munhu akomplete zita rake, PC number neID number. Asi idzitsanangudzo dzinobva kumaheadmaster kana vakutsanangudzira varayiridzi kuti sei vachikomplete iwo, ndo ari kutaura zvamavhocha number.
Zviri kuitika matunhu api vaJoe?
Takazviona zvakanyanya kumasvingo, asi kumashonaland east zvavako futi, kumashonaland west zvavako futi, uko vari kutaura zvamavhenda numbers. Saka zvinenge zviri kutenderera nyika yese.
Saka imi sesangano matanhu apa amuri kutora?
Isu takaita zvinhu zviviri. Chokutanga hurumende yaita 2.5, takanyorera kuhurumende tichiramba. Vamutume mwoyo vakapindura vachiti zviri voluntary. Isu tabvayo tanzwa kuti zviri voluntary, takazoenda kuvarayiridzi tichivaudza kuti vasawanikwa vachipinda mafomu aya ari kukurudzira namahedmaster muzvikoro. Saka ndoo matanhu atinoona sekuti tingatora, tozomirira kuona kuti zvinozoita sei. Asi ndinofunga kuti sangano rinomirira varayiridzi taita zvese zvinopa kuti kana murayiridzi ane pfungwa anofunga zvakanaka asabatirwa mari yake ichienda kumagarisoni shop.
Vanga vari mutungamiri wesangano repTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti matano akatorwa nenyika iri pakati peAfrica iyi kubva kutanga kuonekwa kwecoronavirus kuChina aibatsira kuona munhu wekutanga ane COVID-19 munyika iyi nhasi. Vakuru muhurumende vanoti chirwere ichi chaonekwa mune chimwe chizvarwa chekuFrance chakapinda munyika iyi musi wa24 kukadzi. Dunhu reMaryland rave rechina muAmerica yose kutora matanho echimbi chimbi zvichitevera kuwanikwa kweutachiwana hwecoronavirus muongororo nhatu kwaratidza kuti vanhu ava vakabatwa nechirwere ichi mudunhu iri. Vakuru muhurumende yeAfghanistan vanoti vanhu vangangosvika 32 vaurayiwa, vamwe vangangosvika 60 vakakuwadzwa nhasi apo varume vanga vakapakata zvombo varidzira futi pane mumwe musangano muKabul vanga uchipindwa nevakuru vakuru vanopikisa. Komiti yeParamende inoona nezvenharaunda iri kukurudzira kuchengetedzwa kwakanaka kwematoro ichiti nyika yakasaita izvi iri kuzvisikira moto muziso. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, vanga vakafanobata chigaro chasachigaro wekomiti iyi vatapera saizi, vati ongororo yavakaita inoratidza kuti matoro ari munjodzi munyika. Vasaizi vati sedare reParamende vakaona kuti panoda kushandurwa mitemo ine chekuita nenharaunda kuitira kuti ibatanidzwe pave nemutemo mumwe chete unochengetedza matoro. Vasaizi vatiwo vari kukurudzira kuti kuumbwe komishini inotarisawo zvekuchengetedzwa kwenharaunda.
Saka takaona zvakakodzera kuti tinyatsotarisisa ndokuona kuti dambudziko rakakurisisa. Asi taona kuti rakakurisisa, takaonazve kuti panoda kuti pave neshanduro mumitemo yedu. Nokuti zvese zviri kuitika izvi, tine mitemo iripo, tine Urban Councils Act, tine Water Act, tine Environmental Management Act, asi tiri kuona kuti zvinhu zviri kungoitika pasi mutemo uripo. Saka taona kuti zvakakosha kuti zvese izvi mitemo yedu ibatanidzwe tive nemutemo mumwe chete unoita kuti unyaso protekta kana kuchengetedza mawetlands yedu tisaite dambudziko. Nokuti tikaona, takaonawo zvakare zviri kuitika kunana Kenya, kuti ana Kenya vanongoisa max nzvimbo iyoyo inenge yakatogazetwa kuti haisi kuzomboitwa anything because inenge yaonekwa kuti itse wetland. Saka naizvozvo with our partners takaita marecommendations atakaisa pasi, atakakurudzira minista wedu kuti dei panga pakwanisika kuti pave nedare kuti commission inenge ine vanhu vanoziva nezve environment vanhu ivavo vobva vapihwawo masimba just like zvakangoita vazaki zviya kuti vanenge vachitarisa nyaya dzeenvironment idzodzi.
Vasaizi vati mumatoro muri kurimwa, muri kuvakwa dzimba, zvekuti izvi zvikaramba zvichiitwa zvichakonzera kushayikwa kwemvura zvachose.
Saka kana tisina kugadzisa nyaya iyo, it means kuti kwatiri kuenda tiri kukanganisa upenyu hwedu, kwatiri kuenda tiri kukanganisa even upenyu hwevana vari kuzotevera, nekuti tichapesera tisisina even mvura, tisisina even mawetlands iwaya. Notiri kuona kuti also pese pese pari kungorimwa, and izvozvo zviri kuzorisauta also kuti mafertilizers atiri kuisa mumaminda imomo muno muHarare ari kuenda kuna Namukuisi, ari kuenda kuna Nareki Chiwero. Izvo zvireke Chiwero sekuziva kwataakuita yaa 20% silted. Saka with that it means kuti chakaramba tiine matambudziko especially muno muHarare kuti yakundikana kuwana mvura yekutingawana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reHarare Wetlands Trust vaCelestino Chari vati zvakabuda mutsvagiridzo yeparamende ndizvo vanogaro kutaura zvekuti matoro haasi kuchengetedzwa munyika. Vachari vatiwo vanowirirana nepfungwa dzakabuda muongororo iyi zvekuti zvakakosha kuti paisiwe miganhu mitsva yamatoro.
Kuda kuti ministry neEnvironmental Management Agency vange vachikwanisa kunge vachibuda neyatinoti isusu wetlands map inotarisa kuti mawetlands atinawo akamira sei muZimbabwe mese. Akadaro vomagazeta kuda kwatingati kumachengetedza, kuda minisa vodeclare kuti dzindo nzvimbo dzinofanirwa kunge dzichichengetedzwa, hadzifanirwe kunge dzichirimwa, hadzifanirwe kunge pachiitwa madevelopments akaita sedzimba kana zvikoro kana chimwe chinhu pamusoro pazvo.
Vachari vati ongororo yavakaita inoratidzawo kuti matoro mazhinji munyika ari munjodzi sezvo kumwe kwakatovakwa kumwe kuine urongwa hwokuda kuvakwa.
Hatinawo matoro atinawo ese izvezvi, hakuna kumira zvakanaka nokuti kune maplans kana uono uri kubvawo kumalocal authorities nelocal government vachiti vane zvavanokwanisa kunge vachiita mawetlands macho. Satofanira kunge tiri clear kuti zvinobvumidzwa nezvisingabvumidzwi mawetlands zvinge zviri clear zvichiwirirwana. Kuda ndozvoda kutarisa kutemo zvoda kutarisa zvakarekomendwa neparliament kuti
komiti yeparamende iyi iri kukurudzirawo kuti gurukota rezvenharaunda rimise kuvakwa pamwe nekurimwa kuri kuitwa mumatoro uye kugadzirisa matoro akakanganiswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika musocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chatinokupakurirai musi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Taurai tinzwe, muri kuHarare kupi?
Mount Abbey. Tatiti chirongwa chekuchenesa nyika mumaguta izvi hationi chakaipa. Chirongwa chakanaka zvikuru. Tinotarisira kuti tinge tichitoenda mberi kuti maguta edu aramba aine utsanana.
Imi makambopindawo machiri here kwamuri ikoko?
Takambopinda kachiri tiri pa57 apo. Takangoenda hamwe neshamwari dzangu dzandai nadzo, takangopindawo zvakanaka naka, hatina kumboita any problem.
Saka imi semaonero enyu, zvii zvamungataurawo vamwe vakatarisa vanenge vari kuti zvirongwa izvi zvingabatsire here? Nekuti vamwe vari kuti chiri kunyanyonetsa munyika inyaya yeupfumi, izvi zveku tsvaira tsvaira nezvimwe zvakadaro pari zvina zvina basa, munotii kune vanodaro?
To some extent vanenge vari right, but on the other hand ndiona kuti hatinga tichirongwa chekuti pave neutsanana chingamiswe nekuti upfumi hauna kumira zvakanaka. Hongu maproblems aripo awo, asi zvekuti tive tinogadzisa maguta edu achena zvingamisi nezvozvo. Sezvo upfumi tinenge tichionesana tichigadzirisana, vachipowo maideas kwete kungoshoropodza pasina maideas.
Muri kutaura naAlbert Barati, ndiri kuBotswana.
Ehe, taurai tinzwi.
Ndinoona kuti zvavari kuita zvokurambidza mutungamiri weMDC kukirina hazvive zvakanaka, kozi kureva kuti nyika kureva kuti ndeye munhu wana, isusi revanhu vese. Dai vagona kunge vamupawo pemisheni yakuti aitewo zvaari kuda, because handidiwo vakirina kwamupanda wana vamusiye vakirina kuepuendi zvange zviri nani sokuratidza kuti havasikuda kuti mbote mdc ipinde papa zvirongwa zvezvino nyika ndeyavo vari vega saka
aiwa vachamisa varambidzwa kudyara miti kuepuendi
zvakangofanana kuti dai vangovasiya vadyara muti wacho muti wachona zvakangofanana nezvaaita kwamupanda wana zvakangofanana
halokola tiri kutaura nani tiri kutaura nani taurai tinzwe o muri paiko kasi muri pamateminazi
ona kanda itaka meseji kakusidio sezen andii kunditaurewo maonero angu vanhu maakunyangadzaiye zvinondozwa sei izvozvi ukazotenga chidio sezen emanheru uchandinzwa
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaWarriors chiri kupinda mukamba mangwana kutanga gadziriro yacho yemakundano e2020 Africa Nations Championships aya ari kuitirwa muCameroon kubva musi wa4 kusvika 25 kubvumbi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanhu votungamira nhabvu veZifa kana kuti veZimbabwe Football Association vatora yambiro yekuti chikwata ichi chinoda gadziriro yakasimba zvakadzama nekupa maWarriors nguva yakati wandei vari pamwe chete mukamba. Ishanduko huru kubva pane zvanga zvichiitika makore mashoma apfuura apo zvikwata zvenyika zvanga zviungana mazuva mashoma shoma kwasara mitambo kana kuti makundano atange. Chimwe chiri kufadza ndechekuti kamba iyi haisi kuzokanganiswa sezvo mitambo yenhabvu yemunyika isati yatanga. Mongororo wemutambo wenhabvu vaFarai Kambambura vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti veZifa vadzidza kubva mukukundikana kwekare.
They say pachirungu failing to prepare is preparing to fail. Tai gara chikomlena komlena kuti vakomana vanogona kushewa nguva yekuti vanonge vachiita macombination. They have to have time to gel. Aba Zifa yarakidzawo professionalism for the time ever. Tino aiwa maoko kwavari.
Asi chave kudiwa sekutaura kwevaimbo vemubati wepembe vaSimu Hamandawana ndechekupa chikwata ichi mitambo yekuedzana masimba nezvimwe zvikwata zvakasimba seZambia neTanzania izvo zviri kuendawo kumakundano aya.
Tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Muraridzi wemaWarriors Zidravico Lugo Rosic kana kuti Lugo aunganidza vatambi makumi maviri nevanomwe avo vachadzikiswa kusvika pamakumi maviri nevatatu chikwata ichi chisati chasimuka. Asi paita kunyunyuta kuti vatambi vakaita sa Ralph Kaundera naRonald Tio. Ralph wacho akatora mukombe wechipiri pamakundano eCastle Soccer Star of the Year hapo pavatambi vakasarudzwa ava. Vamwe vatambi vasarudzwa ndi Phineas Bamusi, Patson Jaure, William Taderera, Ian Nakati, Prince Duwe, Devon Chafa, Ishmael Wadi, Valentine Kadonzo, King Nadolo, Juan Mtudza, na Kelvin Madzongwe. Zimbabwe inofanira kubuda iri pazvikwata zviviri zvichange zviri pamusoro-soro mugungano rezvikwata zvina rinosanganisirawo Cameroon, Burkina Faso neMali kuti endere mberi nemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvirango zvakawedzerwa negore neAmerica kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevamwe vavo muZANU PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanonzi vatadza kudyara miti nhasi mumusha weEpwet sezvavanga vakaronga sezvo mapurisa afumira kuzara mumusha uyu. Ukuo mutungamiri wenyika vae Emmerson Mnangagwa vanonzi vabudirira muurongwa hwavo hwekutsvaira kwagutu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamira na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.